Ndinoshandira kambani inonzi Intel inogadzira iyo pfungwa dzinopinda makombiyuta anonziwo pachirungu maCPU. Ndo zvatonyatsokuzivikanwa nazvo, asi tinoita zvimwe zvakawanda zvokubatsira zvinofamba nomumhepo, zvese zvavanoti ya intaneti. Saka zvose infrastructure yacho nesoftware inofambisa zvose zvamunonzwa izvozvizvi zveintaneti zvinogadzirwa neIntel. Ikambani yavana makore anoita makumi mashanu amakore ichiita izvozvizvi zveyatingati iyo technology, kana kuti zvinoita nezvemakombiyuta nezvimwe zvacho, haiwa zvamafoni, zvamaselfoni, tinyi zvose, navaya vana Facebook vanochengetedza zvese mamessages iwawa, vana vanonzi madata center, anenge ana maserver kana kuti makombiyuta makuru anochengeta zvose izvozvo izvo. Saka ndiyo kambani yandinoshandira.
Ibasa ripi ramunee muchiita sasoftware product manager?
Izvozvi ndiri kushanda nezvokuratidza zvinhu zvinogadzirwa mumafactory, zvinenge zvichifamba mumafactory muyamu kuti chakanaka here, chakaipa. Saka zvandiri kushanda nazvo zvinenge zvina makamera anotarisa otora mufananidzo zvinhu zviri kugadzirwa mumafactory, obva wazvozvitsvena kuti zvinogona here kushandisa yainonzi AI ichiva iyo yatingati technology yamazivano inokwanisa kufunga kwainodzidziswa, inobva yadzidza programu yacho kuti ichakanaka, ichakaipa, ichakanaka, ichakaipa, yobva yasuggesta maimprovements kuti zviri kushanda here. Saka zvinhu zvinodiwa sitereki.
Vakawanda vari kuchema nayo AI vamhungu hanza yakutorera vanhu mabasa. Imi munoti
ndo zvinoitika. Pakauya motikari vaityaira mabhiza namadhongi vakati takutogegwa pabasa. Vatiso zvamunoziva kuti chakwaidikamwa kuti wobva watora license yokudii, yokuchaira motikari, wobva wawana rimwe basa. Saka ndo zviri kuitika iko zvino, nokuti nyangwe AI yacho inodawo vanhu vanenge vachizoita mabasa ari kuchinja hongu. Saka iwe ukangogara nezvawanga uchiziva, mamwe mabasa achashaikwa zveshuwa. Zvatiri kutaura izvozvo kuti kuna mafactory, nyangwe mafactory edu isusu atinogadzirewa wamaCPU hamusina vanhu vakawanda, mangorina vanhu vanongomonita mameshini, anongori marobot ari kufamba achiita. But kuna vanhu vanodiwa kudini, kutraina marobot. Saka AI yachowo inoda vanhu vanoitraina kuti iite. Asi zvaunowana paAI mabenefits acho atingataura akawandisa, nokuti haungamiri uchiti aiwa hatingadi AI nokuti iri kutorera mabasa. Aiwa kwete, iwe munhu uchitodzidza zveAI. Nokuti ndifanira ndaiwa kuchikoro handakudzidza AI, ndakadzidza hangu zvamakombiyuta, ndikadzidza zvebhizinesi, ndakaita MBA kukoko kwenyu kuwashington DC kuHoward uko, nobva ndaita masters yecomputer information systems. Asi unoramba uchingodzidza pabasa ipapa, unoramba uchidzidza ndokuti urambe uchidini, uchidikanwa pabasa. Ukangogara kuti zvandadzidza ndizvozvo, rinopera basa shuwa.
Tichitarisa iyo AI kana basa ramuri kuita nezvamunogadzira izvozvo kukambani kwenyu, zvinhu zvamungati here zvingashandawo munyika dzemuAfrica, kana kuti pachine nguva kuti zvinge zvichizoshandiswawo muAfrica?
Kutaura chokwadi, tikatarisa zvakaita nyangwe maselfoni nokutumirana vanhu mari, ndo example yandingapa, zvakava zvunhu zvakabatsira vanhu vanhu kuAfrica. Izvezvi ndinotumira mai vangu mari kumasvingoko mwedzi nomwedzi, so mwana wakadzidziswa zvakanaka, handiti. Saka ndinoshandisa technology yokutuma namaapp aripo. Saka ndizvozvivo neAI, pane zvimwe zvatingagona kushandisa paAI kunyika dzedu zvingatibatsira kuti tisainda zvakaita vanhu vakawanda kutoita zvese zvese zvakaitika patechnology kuti titeere sure. Pane zvimwe zvatinogona kushandisa.
Totarisawo imi sava mhungu, ndeyapiwo mabasa amuri kuita ekubatsira kusimudzirawo vamwe?
Tine association edu yamazimbabweans, tinosangana April 19 toita independence celebration. Saka inini nomwe hama yangu tisinozvironga izvozvo, tobva tadya chikafu chedu chokumba, masimbi, maiko, haiwa zvose zvose, tobva tadya mbora, mazondo. Saka tichidya tichifara tichisangana, vetobatsirana wo panenge paita nhamo. Saka ndozvimwe zvandinoita muno mukomuniti zvokubatsirana navamwe kuti ronge kuti tigare takabatana. Takabva tatangavo WhatsApp group yokuti tisangoita makuwa chete asi batsirane tina madhokotera vari munomu. Saka vanobva vapa ruzivo rwavo pa WhatsApp group iyoyo yomuPhoenix. Kana kuti iye varume inai motariswa kune chinhu chinonzi prostate cancer chanetsa. Saka vatema 1 in every 4 people vachaita prostate problems. Saka tariswai utano hwenyu haiwa. Pane varume wedu uri kutenga dzimba achirendesa, saka unobva ataura neizvozvo kuti ini ndakatenga dzimba. Saka ndozvandakaita pano umwe unoita business wakaita factory yeAmazon. Saka unotaura kuti ndo zvazvinoitwa izvozvodzidzisa vanhu vari muno vazimbabweans vari muno muPhoenix. Toita mweye futi akazoita matrack ake. Saka unotaura zvinofambiswa sokana kutenga matrack. Saka tiri kuzama kutsimudzirana. Uye tina mastudents anouya kuyunivhesiti iri kunoku inonzi Thunderbird University kuna vakawanda zvikuru vanotodarika 20 vanobva kuZimbabwe. Saka vanouya nemhuri dzavo toti vabatsirei kutsvaka zvikoro, vabatsirei kuti vangagara sei zvakanaka kunoku, zvamapepa zvokuti vagona kushanda, uye pane zvimwe zvatingabatsirana here. Saka iroro gurupu iroro tinoorganisa nevamwe kuti tive neWhatsApp groups dzinobatsirana. Ndozvimwe zvatinoitawo izvozvo.